Vatigiri vazhinji vatora nestudio 7 vanoti havasi kufara nezvakaitwa nevatungamiriri vebato ravo vaiita sarudzo. Avo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo vachiita kuti vanhu vavaifarira vakunde musarudzo izvi. Nekudaro vanoti vachaitawo bhora musango vovhotera mamwe mapato sezvakavimbiswa nevatsigiri veZANU-PF avo vakatotumwawo nekubirwa kwavanoti kwakaitwa musarudzo dzebato ravo. VaDennis Chikwanda vanoti vanhu vazhinji vaichinjana makadhi ebato kuti vavhote uye vamwe vachirambidzwa nekuti vaizikanwa kuti vanotsigira ani.
Maelections akaitwa mumwe masvingo haatifadzi zvachose nekuti vaivhotesa vaiva nemapepa zvavaiita ipapo.
Vamwewo vakaita savaJohanis Chihwani vanoti mari yakashandiswa pakubiridzira sarudzo nevakapfuma izvo zvakaita kuti varume vasare vari panguva yakaoma.
Mama mwana atakamaita akatireshekei ndava pakati chandei mari. Vanhu vasina mari vanga vasina access yokuhwina. Vanga vane mari vaingohodha vanhu vavo vachiuya navo vachivavhotesa.
Vatsigiri veZANU-PF vakabuda vachiratidzira pakaitwa sarudzo dzebato ravo kuChired West neZaka East uko kwakabuda mbiri yekubirirana musarudzo. Apowo muNDCT kuZaka East Masvingo Central neGood East kunonzi kwakaitawo mvonga mvonga vamwe vatsigiri vebato iri vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mudhorobha reMasvingo mumawadhi anoti 2, 3, 4 ne6 kunonzi kwakaita bongozozo nekusaita kwesarudzo dzemakanzura zvakanaka izvo zviri kupa kunyunyuta kukuru musarudzo idzi. Vakakwikwidza vazhinji vanoti vakatonyora magwaro ekuramba zvakabuda musarudzo idzi vachida kuti sarudzo dzidzokororwe. Mutauriri weMDCT muMasvingo vaSimon Mpindu vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka mudunhu ravo.
Issue candidate imposition ndangonzwawo vanhu vachitaura asi so far hapana candidate imposition yaitika nokuda kwokuti vanga vachifanira kuenda kumaprimary elections vese vaenda kumaprimary elections zvakanaka.
VaMasimba Gonese vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vanoti zviri kuitika mumapato makuru munyika zvinogona kuita kuti sarudzo dzegore rino dzive nezvikozvero zvakawanda zvinogona kukanganisa zvichabuda pasarudzo.
Kusafambisa zvakanaka kwesarudzo dzemaprimary musangano yeNDC neZANU-PF kunogona kukonzera kuti vatsutsumwa vaite bhora musango sezvakaitika muna 2008. Izvi zvinoreva kuti mapato achakundikana papresidential maconstituency nemawadzi pavanga vaine mukana wakakura sezvakaita ZANU-PF kuGood East neZaka East uko NDCT kuGood Central uko kwatadza kuitwa sarudzo kaviri. NDCT inogona kuzviringika sezvo vasina compensation seZANU-PF ava vanovimbisa vanotsutsumwa zvinzvimbo maparastata hurumende remakanzuro. Nextally zvino asetcha quality yemacandidates vachasarudzwa through potest vote sezvo ichange yanguva chiro kudongawo.
Vatsigiri veNDC vanoti utungamiriri hwebato ravo hwakasabata nyaya iyi zvakanaka unogona kuzoyeuka pako mvura yanaya pachaita sarudzo dzenyika chaidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.